manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu ndira 25/2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende inotadza kuwirirana nevashandi vayo panyaya yemabhonasi egore rapera.
Muchirongwa cheDiaspora Forum tiri kutarisa urongwa hwekukurudzira hurumende yeSouth Africa kuti iwedzere nguva yekugara zviri pamutemo kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa.
Hurumende inovhara makireshi asiri pamutemo muguta rechinoi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzedare reparamende kubva kumapato ose dzinoti hadzisi kufara nenyaya yekuti kubvira zvakatanga kushandiswa mari yemabond notes gore rapfuura vezvitoro vave kuchaja mitengo yakasiyana uye vanotenga nemari iyi kana kushandisa makadhi ndivo vari kubhadhariswa mari yakawanda. Nengo idzi dzinotiwo kunyange hazvo hurumende nereserve bank of zimbabwe vakati mabond notes akafanana nemadhora ekuamerica izvi handizvo zviri kuitika. Ivan Chifera anotipanya inotevera.
Mumiriri webhera South vaJoseph Chinotimba veZanu PF vabvunza gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti sei hurumende iri kurega vanhu vachibirwa mari nevanhu vezvitoro nemabhanga.
Zviri raiti here kuti vanhu vabirwe vachitoona kuti anhu ari kubirwa swiping munhu otorerwa dhora 5 dhora pamusoro kubhengi macharges ekubhengi kana munhu akaswipa kubhengi anotorerwa 5 dhora then munhu akanyora RTG anotorerwa futi 5 dhora munhu akadhirowa cash anotorerwa 10 dhora munhu anotenga necash hapana chaanotorerwa zvareva here kuti kuswipa kwatakiita takachiitira kuti tibirwe mari.
Vafani munengami veMDCT vachimirira Glenview North vatsigirana vachinotimba vachiti hurumende yakangonyarara vanhu vachirasikirwa nemari.
Ndanga ndichida kuti minister vatitsanangurirewo maererano nemapurize matatu ava kuchajiwa mumashopu. Purize iri yekutanga iri purize yekuswipa kana chinhu chiti $100 unonzi swipe $100 kana une cash hard cash $100 chinhu ichocho the same thing chechinzi $90 kana une mabond the same thing futi ichocho chinenge ichinzi 120 which means tava nemapurize matatu ari kuitika panguva inei.
Asi vachina masavati vese vasina kubatwa zvakanaka nevezvitoro kana mabhanga vanofanira kuenda neumbowo hwavo kubhanga guru renyika.
Ndinoda kuti muno munditaure kuti kana zvirizvo zviri kuitika ndinowirirana naonarable member kuti mabhenga akuba endi izvozvo tichazvitsvitsa kuna reserve bank governor ndiye anosupervisa mabhengi kuti aongorore nyaya. Icho ndinokumbira honorable Chinotimba newamwari kusangana nenyaya dzakadaro kuti wakwanise kuenda kuna reserve bank governor wachiwapa proof yekuti musi wakati ndakatenga chingwa che$1 bhengi rakandichaja $5 musi wakati ndakandowithdraw mari yakati ndikachajiwa $10 ndinokurudzirawa Chinotimba kuti wakwanise kuzviita izvozvo. Ndinokurudzira wose mhomho yeZimbabwe kuti kana paine zvakadaro endai kwagavhena mumupire shoko iroro ndokuti zvigadziriswe.
Asi nengo dzeparamende dzatiwo mukuru webhanga iri vaJohn Manguja havasi kubatika kuti vatsanangure kuti sei vemabhizimisi nemabhanga vasiri kutevedzera zvavakataura. Vachinamasa vati vaManguja munhu anooneka uye vachaita kuti vese vanoda kuvaona vakwanise kuvaona. Vatiwo bhiri riri kuvandudza mutemo wemashandiro ebhanga renyika iro ravi kuzewa neparamende richaranga vese vemabhizimisi nemabhanga ari kuomesera vanhu. Zvichakadai, mumiriri weHarare East vaTerence Mukupe vakumbira hurumende kuti irange vakomana vetimu yebhora yemaWarriors nekuvavharira muchitokisi chemasoja mushure mokunge vaburiswa mumakwikwi African Cup of Nations awo ari kuitwa kuGabon. Asi gurukota rezvemutambo vaMakosini Shongwani vati izvi hazvisi kuzoitika uye vavakumbira ruregerero kunyika yese nekutadza kwakaita maWarriors vakati vave kutogadzirira makwikwi eAFCON anotevera. Asi vamwewo vakaita savaInnocent Gonese vati hurumende yakaratidza rusaro nekupa maWarriors mari yakawanda chose apo vakaenda kuAFCON, asi ikanyima kana kupa timu yemaMighty Warriors iyo yakapiwa mari shomanana apo yakaenda kuAFCON yemadzimai pamwe nekuenda kuRio Olympics. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makurukota ehurumende anosanganisira gurukota rezvevashandi, gurukota rezveupfumi, gurukota rezveutano uye governor weReserve Bank of Zimbabwe vasangana nemasangano evashandi vehurumende nhasi kuti vazeye nyaya yemabhonasi egore rapera. Asi vapinda mumusangano uyu vanoti zvabuda pachena kuti hurumende haina mari. Mukuru wesangano reZimta Vasifiso Ndlovu vaudza Studio 7 kuti pane zvinhu zvitatu zvaunzwa nehurumende asi zvakarambwa nevashandi. Chekutanga, hurumende inonzi yanga yati inoda kupa vashandi mastendi semuripo. Chepiri, hurumende inonzi yazoti inoda kupa vashandi mabond notes anopiwa vemabhizimusi asi pasina kujeka kuti zvinozofambiswa sei. Chekupedzesera, vanoti hurumende yanga yati inozokwanisa kupa vashandi muripo wezvikamu makumi mashanu kubva muzana asi ichibhadharwa kwenguva yakareba.
Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakambozivisa kuti mari iyi hapana, asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati vanoda kuti mari iyi itsvagwe. Nenyaya yekusawirirana uku, rimwe sangano revarayiridzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rati rave kuronga kuratidzira. Hatina kukwanisa kubata vaChinamasa kuti tinzwe divi ravo. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wesangano revashandi reApex Council amai Cecilia Alexander avo vati nhasi hapana kuitwa sungawirirano.
Tanga takatarisira kuti tiri kunotaurirwa kuti tichazenge tichiona bhonasi rini, asi zvatasangana vaChinamasa vativudza matambudziko avari kusangana navo mune zvokuita nezveupfumi uye vachiti ndosaka vasinazokwanisa kutipa bhonasi redu ra2016 mugore ra2016. Vauya neurongwa hunokwana hutatu hwakasiyana siyana. Paurongwa ihwoyo vanga vaida kuti tisarudze neurongwa uhwu pa3 wacho hwatinogona kuti uyu ndo mabhadharo hwatichazoda kutipa bhonasi. Asi tatarisa urongwa ihwoyo taona pasina unozonyanyisa kutibatsira mushandi pane urongwa hwavauya nahwoyo. Saka isu tazongoramba takamira pakuti nekungotarisira kuti tichawana bhonasi redu iri mari sezvavanosiita makore ose. Saka ndopatataurirana tikasvitana. Asi ivo vazoti vachambonotarisawo, handizoti zvavachanoona side ravo rehurumende kuti vachange vachinodini. Asi isu tanga takamira ipapo pakuti tinoda bhonasi redu inke. Saka tiri kutarisira zvakare tazowirirana kuti tisangane nemusvatwendi. Musvatwendiwo tiri kutarisira kuti pamwe vachauya vaine umwe hurongwa hunenge huri nani.
Asi muchiine chivimbo here chekuti mari dzebhonasi idzi dzinouya kana vachiti hurumende mutoro unenge wairemera?
Vanotaura kuti mutoro wavaremera. Asi chinoitika ndechekuti nyange mutoro waremerwa hurumende hauremere hurumende yoga. Hurumende vanhu nevanhuwo futi vakaremerwa kunyanya macivil servants edu. Vamwe vakatoendesa vana kuzvikoro vachitarisa kuti pana yabhonasi vangu ndezvebhadhara school fees. Ndozvo zvatataura kuti vakanonoka kutiudza kuti zvevamira zvakaita nekuti nezvikatarisa tatova muna2017 asi tichiri kuti hausva bhonasi ra2016. Urongwa hwekusangana hwakanaka chaizvo. Asi unoda kutivawo pachine nguva kuti kuti tese tikwanise kuzvigamuchira tichiona kuti tobatsira sei. Asi zvinhu zvikazouya vanhu panguva yavanenge vatarisira mari maakaunti navo zvinhu zvinonika. Nyangwe isusu wa miliri hati kwenye kuzi kumpi kwa wani kuti nguwa ushu kutawe kwa kuti unenda ina mali. Nukutu mungu wani nga hatu taisi wa mariyo ya kutu. Njoto itaka na nasi kana mangwa na kaini.
Sachigaro esangano riva shandiri Apex Council amai Cecilia Alexander varparunare muarare.
Kanzure kutara Harare yapa masimba kuma ofisi ayo ekumatunu ekuita mabasa akasiyana siyana akazvimirira. Meya wegutara Harare vaudza vatori venhau nhasi muHarare kuti zvichaita kuti matambudziko evagari agadziriswe nechimbi-chimbi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau, meya weHarare vaBernard Manyenyeni vati kupa masimba kumahofisa vakasiyana-siyana kunotarisirwa kuvandudza mabasa ekanzuru uye kuti vagari venzvimbo dzakasiyana-siyana vawane rubatsiro pedyo navo.
Titatora guta tikarotsemura-tsemura zvita zvikamuri zvisere kuti zvese zvirikudiwa nevagari zviwanikwe maofisis iwayo anenge ari muzvikamu zvisere zvatawana. Uku nekuku nekuku vanenge vaine vanenge vakamirira kuita zvemarara kugadzira kuputika kwemvura nezvimwe zvakadaro zviri munharaunda yezvizozo nzvimbo sere. Pane zvazvanga zviri kare zvekuti chese chese changa chichidiwa kuRowan Martin, kuCleveland, kuNenyere, kuworkshop taakuti mozvionera munharaunda.
Vamanyenyeni vati Harare yadimburwa muzvikamu zvisere uye chikamu chega chega chichange chichizvichengetera zvikamu 25 kubva muzana zvemari inenge ichibhadharwa nevagari vemunzvimbo idzodzo kuitira kuti vashandise munyaya dzebudiriro. Vatiwo vashandi vekanzuru vese vari kubhadharwa mari yakawandisa vachadzikisirwa mari dzavanotambira kuitira kuti kanzuru igone kuita mabasa ayo zvinogutsa vagari.
Saka isusu wose kanzuru tatowe zvinezvi mudano rekuedza kuona kuti timbotarisa kuti mari dzidu dzati kutambisa vanhu tingadzigadzise sei dziendewo pane mwero. Nekuti kuwanda kwemari iyo kuri kuti kuti titadze kuita basa rinenge tasiwa nevagari chekutanga. Chechipiri chikuti kuti titadze kubhadhara ivo vashandi vacho. Mari yacho vanofanira kuvachiona iyo. Saka kuvashandi kuti kutovakumbira kuti vanzwisise kuti dambudziko rekutadza kuvabhadhara mari nenguva yakafanira painofanira kunge ichipinda mumaakaunti mavo riri kukonzerwa nekuti mari yacho yatiri kuvapa yakawandisa. Ende hatizotaura vakuru kuru wega, mushandi wese ari mukanzuro ngaanatotarisa aenzanise mari yake neyemumwe aishandawo basa rimwe chetero kune dzimwe nzvimbo.
Vakafanobata chigaro chemunyori wekanzuro yeHarare amai Josephine Ncube vati kanzuro ine zvekushandisa zvinokwanirana nedanho ravatora.
Zvekushandisa zvatinazvo zvinokwana kuti tizviendese mazona ataisa anokwana 8. Taisa 8 nekuti tatotarisa kuti zvatinazvo zvi. Pane zvimwe zvatiri kuti zoni regarega rinofanirwa kunge rinazvo.
Mumwe mugari weMarare vaNigel Kadau vanoti vafarira danho ratorwa neguta. Asi vakurudzira kuti dai mari ichapiwa zvikamu zvapatsanurwa izvi yawedzerwa.
Tafara chose ine zvatwa nekanzuro achipatsanura zoni rimwe nerimwe. Asi tinoti dai mari iyoyo yavaita 25% yavapa zoni rimwe iriyo yatorwa nekanzuro. Ende 75% yapiwa zoni rimwe nerimwe. Zvaigona kubudira zvakadaro. Nekuti tikatarisa mamirira akaita zoni rimwe rimwe munofambira mvura iwo mubhagwa wedu hazvina kumira mosha. Panotoda mari yakatiwandei.
Kanzuro yeHarare iri kuoneswa pfumvu nevagari vayo avo vari kuipomera mhosva yekudya mari inobhadharwa nevagari asi pasina budiriro iri kuitwa. Pari zvino guta reHarare riri kurwisana nechirwere chetyphoid uye vagari vanoti kutadza kuchenesa guta kuri kuitwa nekanzuru kutakura marara pamwe nekupa vagari mvura yakachena ndizvo zviri kukonzera zvirwere zvemudumbu izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mm-hmm. Makatirira kune penyuro yevanhu ye Studio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kugunzwa Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder redu reWizTech kubva na 7 PM kusvika na 9 PM.
Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na 11 PM kusvika 1 AM. Kana muri pa WizTech tsvagai channel yakanzi CHZM.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru muSomalia vanoti makumi evano vaurayiwa kana kukuwadzwa nhasi chitatu apo varwisi veAl-Shabaab varwisa imwe hotera muMogadishu vachishandisa motokari mbiri dzine mabambu pamwe nepfuti. Mukuru wedivi rekubatsirwa kwevanhu muMogadishu, Dr. Abdulaki Abdirahim, vanoti zvikwata zvevarapi zvatora mitumbi yevanhu makumi maviri nevasere kusvika pari zvino.
Vakuru vakuru muhurumende yeAmerica vakawanda pamwe nenyanzvi munyaya dzekupinda nekubuda kwevanhu vanoti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kugadzirira kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekuvaka mudhuri murefurefu kumuganhu wenyika yavo neMexico uye kumboisa mutemo unomborambidza kubvumidzwa kwevamwe vanhu kupinda muAmerica.
Hurumende yeIraq inoti mauto ayo atora zvizere guta riri kumabvazuva kwenyika iyi reMosul kubva kuchikwata cheIslamic State mazuva anodarika zana kubva pakatanga kurwisana pamusoro peguta iri muna gumi guru gore rapera.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika, zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa nezvechikumbiro chakaiswa nemasangano anomirira vana veZimbabwe vari muSouth Africa chekuti hurumende yenyika iyi iwedzere upenyu hwemagwaro eZimbabwe Special Permits ayo ari kutarisirwa kupera kushanda musi wa 31 zvita gore rino. Vamiriri vemasangano aya vakasangana negurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaMalusi Gigaba svondo rapera, asi vaGigaba vanonzi vakati vanoda nguva yekuti vambofunga nezvazvo.
VaGigaba vanonzi vakati vachatarisa zvose zvinokodzera kuongororwa mukugadzirisa kwavachaita nyaya iyi. Kuswedera kwemazuva ekupera kushanda kwemagwaro aya kunonzi kwave kupa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingangosvika mazana maviri ezviuru zvakawana magwaro aya zvitadzi kugadzikana sezvo pasina anoziva zvinozoitika kana zvita adarika. Asi vaGigaba vakakurudzirawo vana veZimbabwe vari munyika iyi kuti vagadzirise ugaro hwavo kuburikidza nekutevera nzira dzose dzinokwanisa kuita kuti vava nemagwaro kuitira kuti vasazodzingwa munyika iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Hongu, tiri kuzama nepatinogona napo pose kuti tinge tichitaura nehurumende yeSouth Africa kunyanya na Minister Gigaba pamusoro pekuti vagari vari muSouth Africa vari zvizvarwa zveZimbabwe avo vaya vapuwa magwaro ekugara muSouth Africa anonzi Zimbabwe Special Permit vange vachiwedzererwa apo paanopera kuti vange vabvumidzwe kuti vange vachigara zvekare vapuwa mumwe mukana kuti vaya vapuwa 4 years zvekuti vange vachigara muSouth Africa. Zvakaita saizvozvo Minister Gigaba pari zvino vakataurawo kuti havana position yavati vanayo pamusoro pekuti maZimbabwens ange achiwedzererwa ugaro hwavo muSouth Africa.
Saka muri kutarisira kuzosangana navo zvakare riini?
Havana kutaura kuti tinge tichizosangana zvakare riini, asi iye vakangotizivisa kuti pari zvino handina urongwa hwatinoda nahwo pakuti vagari vekuZimbabwe vadzokere here kumusha kana kuti vatangidze patsva kuita vachiita mapemiti anongoitwa nemunhu wese kana kuti vangawedzererwe paZimbabwe Special Permit vawedzererwe ugaru. Asi isusu tichazama kuti tirambe tichisindira mberi kuti kana zvichigona kana kubva kuti zvarambisisa zvachose vapuwewo mukana wokuti vange vachidzokera havo kuZimbabwe, asi vambopuwa mumwe mukana wokuti vange vachigara ingave gore kana makore mairi kuti vange vachigona kunge vachigadzirirawo kudzokera.
Zviri kutambirwawo sei nevana veZimbabwe vari kutarisirawo kuti magwara anogona kupera kushanda muna zvita wegore rino?
Zvinhu zviri kubata mwoyo weruvazhinji sekuti nguva yareba. Saka tarisa tinoona kuti vakambotanga vapuwa ine permit yavakapuwa muna 2010 kubvira muna September muswa 26 September vanhu vakapuwa mapermit 2010. Unoona kuti ipa pane makore 4 uye vakazowedzerwa mao makore 4. Saka vanhu kana munhu anga agara 8 years ari munyika kuti uzotanga kuti waakuenda kuZimbabwe, vamwe vanenge vasina kana pekutangira.
Tinozwawo pane shanduko itsva munyaya dzemavhiza vanenge vachishanya kupinda muSouth Africa. Mungatiudza kuti zvii zvashanduka?
Hongu, ruzhinji rweZimbabwe tinoziva kuti vana veZimbabwe vanga vachiita dambudziko rekuti kana vasvika pabhodha reSouth Africa vanga vachizowanika dzimwe nguva vachikudzwa kunzi mazuva avo 90 ainge akwana. Saka pare zvino kubva musi wa 16 January 2017 takakwanisa kuwanikwa pachigadzirizwa mashure mekunge tataura nehurumende yeSouth Africa kuti zvanga zvikonzeresa hori. Saka chemo chedu chakanzwikwa zvikanzi Zimbabwe yapinda mubandiko rimwe chete nerezvimwe nyika zvakaita sanike ana Britain kuti vanokwanisa kugara muSouth Africa mwedzi mitatu 90 days vobuda. Vanokwanisa kuzvo kuzodzokera vogara maimwe mwedzi mitatu zvekare. Saka zvinhu izvi zvikutifadza zvikurusa kunyanya isusu veCross Border Traders Association sekuti vabereki vanga vadzinguva vachikwanisa kutowanikwa vachitoramidzwa kupinda kuti vanohodha zvinhu zvavo vachinzi mazuva avo ainge akwana.
Vanga vari mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vana veZimbabwe vari muSouth Africa reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa makare neStudio 7.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizted kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wizted, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Vashandi vebazi rezvedzidzo pamwe nemapurisa vafamba vachivhara zvikoro zvevana vadiki zvekireshi kana kuti early child development schools, hurumende ichiti zviri kushanda zvisiri pamutemo. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vashandi ava vanga vachivharisa zvikoro zvanga zvisina mvumo kubva kubazi rekanzuro rinoona nezveutano pamwe nemvumo kubva kwavari. Kanzuro inofanirwa kupasisa zvikoro izvi kana vagutsikana kuti pane zvimbudzi zvevana vadiki, pane pekubikira, pane utano uye kuti nharaunda yakachena here. Vebazi rezvedzidzo vanoona kuti vadzidzisi vevana ava vane magwaro akakwana here ekugona kudzidzisa, pane nzvimbo yevana yakafaranuka inotambira vana uye kuti vana havana kuwandisa here zvichienzaniswa nevadzidzisi kana kuti teacher to child ratio. Mudzidzisi mumwe chete anofanirwa kunge achidzidzisa vana vatanhatu. Asi varidzi vezvikoro zvevana vadiki ava vanoti zvinodikanwa kuti munhu aite kuti apiwe rezinesi nekanzuru pamwe nebazi rezvedzidzo zvakawandisa. Mumwe muzvinachikoro asingade kuzivikanwa sezvo achityira kuzonyimwa rezinesi, uyo ari mubishi rekutsvaka rezinesi anoti madhora mazana mashanu nemakumi matanhatu inobhadharwa kukanzuru pagore yakawandisa. Mumwe mudzimai ane chikoro mumusha weruzhinji wecherima anoda kuzivikanwa nezita rekuti Chera anoti zviri kudikanwa nebazi rezvedzidzo zvinonetsa kuwana. Chera anoti chinonyanya kugumbura ndechekuti zviri kudiwa nebazi rezvedzidzo zvinhu zviri kutadzwa kuitwa nezvikoro zvehurumende.
Zvavanoitaka vanoti ivo vanoda maqualifications, they need maqualifications edu isusu ema teachers nema other staff members. Wobva vati ivo vanoda mahealth reports, it's okay to produce some health reports. wobaba site site vanoda site bid pamba vepa church neve mau vatori disadvantaged vanotaura kuti hatisikuda kuti murani center pa church.
Chera anoti zvikoro zvevana vadiki zvinofanirwa kuwanda sezvo vana vari kuzvarwa zuva nezuva. Chera anoti vadzidzisi vavo vane rudo kuvana kudarika vadzidzisi vezvikoro zvehurumende, izvo zviri kukonzera kuti vabereki vaunze vana vavo kuzvikoro zvavo.
Nenyaya yekuti dzimwe dzenguva tikateka this age group yeECDA tutara vana vari between 3 and 5 years. Vana ava vanotoda maximum care. For which my government teachers ka and vanenge maybe vari 2 ka kuti mentor na student. Those people, frankly speaking, avana love kuvana vadiki. They are just there for the job.
Asi mushandi webazi rezvedzidzo achitungamirira nzvimbo yemakonde inosanganisira Chinoi vaPeter Nizira vanoti havabvumidze zvikoro zvevana zvisina mvumo kudzidzisa kana vasina mapepa akakwana. Vanizira vanoti vana kana vave kuzvikoro vave vana vehurumende, nokudaro hurumende inofanirwa kuona kuti vana ava vadzidza sezvinodikanwa nemutemo wezvedzidzo. Vanizira vanoti vose vasiri kuda kutevedzera mutemo vanhu vari kuda kuita mari vachishandisa vana vechikoro. Pazvikoro 10 nezviviri zvabvakachirwa neStudio 7 nhasi, zvitatu chete ndizvo zvine marezinesi, uye vana vanodarika mazana matatu vadzoserwa kumba mushure mekuvharwa kwezvikoro zvavo. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa kurudziro iri kuitwa nemasangano ezvisvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa yekuti hurumende yeSouth Africa iwedzere nguva dzeZimbabwe special permits.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp panhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318.
Zimbabwe ne Tanzania tiri kufamba mama inzwa diamond ashidaida
una diamond diamond
matani ukazunza masabatira watora mari
oh my mama
matani yeah no mira mira niwe apati ani. Muga kunge njanjisa inini handijagoni kuzauma moyo kunge njanjisa aha tali tudamuga kunge njanjisa inini handijagoni kuzauma moyo kunge njanjisa tali ugasunza masubatira watora mari
oh my mama
tali
yeah
anamira mira ndewe yabanji ani
akatai spisiki tikitai napata macho na kiona yani nio sipita wakati kwako nafona na penzi sisuru wani semeki chanwa ntashona diyo chone tafadhali sinyeke mipa ikanchoma wakaja wa magari na nyumba za kifari wakalamba asali kanyacha doro wepaja mikidali chipsi kachumbali wanini sa ugali si jazio di foro
waka mwaka pesa kisa fiyo
stimu kira
waka mwaka pesa kisa fiyo
tuwana pisa chami
waka mwaka pesa kisa fiyo waka mwaka pesa kisa fiyo
otani otani
kukazita masumatira watora mari
oh my mama
na kukambo watora mari kubakuna Japriza na Diamond. Tabatashuka kumagumo ichirongwa chedu sezongo ya idea pera rikati mbotara samusuri na uzwakare.
Hurumende inokundikana kuwirirana nevashandi vayo panyaya yemabhonasi yegorera pera.
Muchirongwa chediaspora na 8 nhasi tiri kutarisa urongwa hwekurudziro iriku piwa ni masangana no mirira vana veZimbabwe vari muSouth Africa yekuti hurumende yeSouth Africa iwedzere nguva yekuti vakwanise kugara munyika izviri pamutemo pachishandiswa mutemo weSpecial Permit.
Hurumende inovharisa makresha asiri pamutemo muchinoi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka here mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Tungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla zimashumi mabili lanhlanu ngozibandlela 2017 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
uza engaphethe lutho kodwa ephethe umhlabathi wokwakha izindlu ukuthi phela izisebenzi zabo zonke zibe ngomasanda zibe ngamastende ezinye
izisebenzi zikahulumende namhla zale ukwamukela izitanda endaweni yokuzibhadala amabhonasi azo anyakenye zisithi zifuna imali.
Ngaqalisa thailana izimali labomama emakyapo then ngithe sengibona sengilokuyimadlanyana ongani kuthetha then ngavula i-tuck shop kutaptop le engivulile ncedisa ukufundisa abantwana kodwa ngafundisa abama abantwana baqeda iform 4 then kulabakasisi
abesifazana emguza baqhuba inhlelo zokuziphilisa bencediswa inhlanganiso yeHope for a Child in Christ isebenzelana le Oxfam. Uhulumende wele South Africa uthi kulabantu ababhala amanga ebulenjini be-internet besethusela abavela kwamanye amazwe ngokuthi kuza kuba lodlame oluqondiswe kwabo kuza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende namhla zale ukwamukela izitanda endaweni yokuzibhadala amabhonasi azo anyakenye zisithi zifuna ukuhlawulwa ngemali. Lokho kuphume emhlanganweni phakathi kwabaphalintambo bakahulumende abagoqela ubona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa lo bona ngezisebenzi zikahulumende unkosikazi Priska Mupfumira. Abaphathintambo bakahulumende laba batshele abamela izisebenzi ukuthi uhulumende kala mali kungakho esedinga ukubahlawula ngezitanda zokwakhela izindlu. Baphume njalo lamanye amacebo okubhadala amabhonasi kodwa izisebenzi zikwalile konke lokhu zisithi zifuna ukuhlawulwa ngemali. Sixoxele siphatha amandla senhlanganiso emela ababalisi izimta umnumzana Sifiso Ndlovu.
Uhulumende ke uthi yena nxa esiza lapha uza engaphethe lutho kodwa ephethe umhlabathi wokwakha izindlu ukuthi phela izisebenzi zakhe zonke zibe ngomastanda zibe lamastende ezindlu izisebenzi zisiza zakwana lokho zathi zona kazifoni zamukela amastanda njengomhlawulo yebhonasi ngoba lazo zilapho ezikhona zithwele izikwelede lapho ezikhona zifuna imali yokuthi zihlawulele abantu abazo ezikolweni. Omunye umbono athi zela uhulumende ngokuthi aluba kungenzeka unani-ke ukuthi athi yena abe lesikwelede kuzisebenzi asibumbe lesi sikwelede njengomhlawulo yebond athathe-ke leyo mali ayiphosela eziphaleni ezokuzalisa imali ukuze imali leyo ile imali egqoke umsebenzi. Kodwa ke uhulumende nxa nje ukuthi lokho ubethina ufuna kwenza phecelezi ngesilungu i-investment bank ezakuthi imali le ye-bonus ikhatshelwe khona. Yindlela yezisebenzi zaso ziyithola imali ezandleni kodwa ziyabe ngokuthi mabhizinisi nakubebolekiswa imali kuhulumende. Lokho lakho izisebenzi zikulahlele kathani. Okwesithathu uhulumende tena kungaba nani ukuthi alethe ingxenye yalo imali ye-bonus ayilethe iyimali kodwa phela abhadale izisebenzi zakhe ngemva kwesikhathi besikene njalo sokuthi siphecelezi ukuthi ngiyisitekarini. Ngenye indlela yohulumende kethe i-50% le angayiletha kodwa akakakwazi ukuthi ngaba lokho lakho izisebenzi zikwanile nkomo.
Lina njengezisebenzi kahle kahle lifuna uhulumende enze njani?
Uhulumende ngahlawula imali ye-bonus angaza-ke asuke athena sekumele abhadale athi singamzelayo le mali. Kumele ayihlawule yikho obesibophela khona. Kanti kumthethi isikhathi eside kangaka ukuthi azele iqiniso njani. Yinto umuntu ngawuthe wahlewayibeka umnyaka ungakaguqwa odlulileyo.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iZimta sixoxe laye eseHarare. Benza izimanga abesifazana emguza ngenhlelo zokuziphilisa phansi komanyano we-self-help group osungulwe ngomnyaka ka-2014. Kubika uMavis Gama.
Abesifazane laba abangamaqembu amathathu bebecula bejabulela intuthuko esibe khona empilweni zabo abayiveze ekusungulweni komhlangano owenzelwe e-Adabalo Estate eMguza bethi baqhuba inhlelo zokuchayelana imali abayikweledayo bona ukuqhuba amabhizimusi amancane njalo sebelempahla yabo asebayithenga ngali mali selokhu baqalayo ngomnyaka 2014. Bakhona asebathenga imbuzi abanye bakha imizi yabo emihle kanye lezambuzi ngenzuzo evelela kulolu hlelo. Unkosazana Thulekile Gwebu uleminyaka engamachumi amane yokuzalwa elengane ezimbili njalo elilunga lelinye lalamaqembu elithiwa yisibambene.
Ngoba benhlangana lokuswela izinto kwesinye isikhathi ngengiswela isawudi endlini ndinge omakhelwane abanye ithole ukuthi kala ngengiswele impuphu silale singadlanga labantwana. Kodwa nithe sengibona sengene kulinhlanganiso hayi mbona ngani impilo yami isithuthukile.
Unkosikazi Sylvia Moyo wasemakwati kuvillage 4 lilunga leqembu elithiwa kwayedza ebona ngezoqoqwa kwenhlelo ucommunity facilitator kuward 8 emguza.
Ngingakabuyile kwamaclub empilo yami ibiphansi ngoba bengingakwanisa ukuthi ngizenzele ngiphilise imuli yami ngiziphilise mina le muli yami njalo impilo yami ibingahambi kahle ngoba abantu abami isikhathi esiningi bebengathola imfanelo zabo njengabantwana. Ngiswele ukuthi vele nzayenzani.
Unkosikazi Sibongile Mbanje ngobona ngezokuqhutshwa kwenhlelo uproject officer enhlanganisweni ye-Hawkick esebenzelana labe Oxfam.
I-ward lay ayila ama-services amaningi lokhu yi-primary okukodwa kula sibhedlela so omama abaningi balendingeko eziningi ngenxa yokuthi khona ama-services anjalo ikakhulu aphathelene nempila kahle kakula lokuthi nje omama vele abahlezi lapha abaningi bakhona ilabana baku-very low income bracket so sakubona kungcono ukuthi khona sibathuthukise ngohlelo lonalolo oluzabanika imali and then lwenelisa ukuthi khona bazenzele izinto eziningi. So nxa bengayenza amabhizimusi abaningi bakhona sebesitshela ukuthi khona amabhizimusi sebanika izimali ezingange $20 a month up to $150 yi-range yakhona.
Abe-Hawkick bathi asengamachumi amabili lantathu amaqembu alolu hlobo asebawasungula emguza linye ngalinye lisiba lamalunga asukela kuchumi lanhlanu kusiya kwangamachumi amabili. Ndawonye abe-Hawkick bethi basebenza lamaqembu abesifazane laba angamachumi amathathu lanhlanu Injabulo yabesifazane laba ibizwakala la kungoma zabo abazihlabela sikhathi sonke lapho behlangana ukuzatshayelana imali. Imele iStudio 7 ngisemguza ngingumevisi kama
izihambi ezingena kweliBotswana zisebenzisa umngcele weRamakhwebana zikhala ngokuma okwesikhathi eside zifolele ukudini zimelele ukudindelwa amapassport lanxa kwezinye insuku kuyabe kungelabantu abanengi zithi izisebenzi kucelele Botswana azilamusa kubika uMartin Ngwenya.
Ukungena eBotswana ngomncelo weRamakhwebana ikakhulu kuzethekeli ezivela eZimbabwe uhlasimulisa umzimba. Izethekeli ngemva kokuthola usizo ngesiphangiphangi ucelele eZimbabwe ePlumtree zithola sezichaye amalembu ngaphansi kwezihlahla ucelele eBotswana eRamakhwebana. Lokhu ngoba izikhathi eziningi uthola la indwendwe lezindwendwe emncelweni weRamakhwebana izikhambi zikhonona ukuthi abeBotswana balesidensi bebanceda engathi kabafuni. Unkosazana Irene Khumalo usekuboneka ningi lokhu njalo uthi kuyadanisa okwenzakala eRamakhwebana.
Indlela okuphathwa ngayo abantu kuyadanisa ngenxa yokuthi ilanga liyabe litshisa. Kwesinye isikhathi kungala ndawo zokuziphumuza lamanzi okunatha, ikakhulu nxa umuntu ehamba labantwana abancane kuba nzima ukuqeda isikhathi ulindele isevisi.
Umnumzana Thamsanqa Nare yena uthi lokhu akutshengisi ukuthi iBotswana yamukela kuhle izivakatshi.
Izisebenzi zebhoda kwele Botswana abasamukeli kuhle. Ungakhangela kwesinye isikhathi uyabe ungumuntu obuye ufuna ukuzokwenza okwenzayo edolobheni leFrancis Town ubuyele ekhaya, kodwa uzafica ukuthi suthethe isikhathi esiningi owedlulisileyo eboda. Kungakho uzagcina usufoseka ukuthi ulale eFrancis Town kumele usebenzise imali eningi.
I-500,000 ezingena eBotswana zivela eZimbabwe iminyaka yonke. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseGaborone kweleBotswana. Unkosikazi Sihle Maphosa yena uthi njengabantu abadala bama beze bekhathale kungelwa banakekelayo. Uthi noma nje kungakhulunywa ukukhanya izisebenzi zeBotswana zidinwa liningi elithululeka livela eZimbabwe.
Eboda simasime thina abadala abasizweli sekungathi bazonda ukuthi singena sibaningi. Kodwa sizebachiyela imali.
AbeZimbabwe bathwele nzima eBotswana bencitshwa amalanga amaningi okuvakasha njalo bebonakala njengabantu abazodala amacala. Kodwa noma kunjalo weRamakhwebana iqhubeka isiphithiphithi kulezi thekele ezidlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu. I-500,000 ezingena eBotswana zivela eZimbabwe iminyaka yonke. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseGaborone kweleBotswana.
Live Talk ukuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum namhla sixoxa ngodaba lwamaphepha okuhlala kwele South Africa ama special permits. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Kubikwa sokufe abantu abangamachomi amabili njalo kwalimala abangamachomi amahlanu ekuhlaselweni kwenye ihotela esigodlweni seSomalia iMogadishu lamhlanje ekuseni. Abanakanelwa ukuthi ngabahlamuki besiMoslem abedlulisa amalawulo yibo abathiye ibhomba emoteni ladubuka phandle kweDaya Hotel. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump seqalisile amalungiselelo okwakha umduli emngceleni lelizwe leMexico kanye lokuphuma lemigoqo evimba abokuza ukungena eMelika kalula. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka 21 Ncwabakazi 2013 uhulumende weSyria uhlasele izigaba ezazikhokhelwa ngabahlamuki eDamascus ngezikhali ezilechefu ama-chemical weapons, wabulala inkulungwane lenkulungwane zabantu. Lokhu kwacunula abantu abaningi emhlabeni jikelele, okwenza uhulumende weSyria waveza zonke izikhali zakhe ayezisebenzisa ichefu, njalo wavuma ukuba yingxenye yomanyano okankasela ukungasetshenziswa kwezikhali ezinje owe-Chemical Weapons Convention. Lanxa ukuhlaselwa kwelelokitshi leJikita eDamascus lokhu kwabulalisa inkulungwane lenkulungwane zabantu, akula ngitsho lo yedwa owabangela lesi sehlakalo owabotshwayo kumbe owathonisiswayo wamiswa phambi komthethwandaba. Ugatsha lwe-United Nations Security Council lwabumba iqula lokucwayisisa lolu daba lezinye izehlakalo zokusetshenziswa kwezikali ezilechefu nguhulumende weSyria empini yakhe labahlamuki. Iqula leli lethula impumela yalo nyakinye lisithi ngempela eleSyria lasebenzisa izikhali lezi kaninginengi phakathi kuka-2014 lo-2015. Ngalesi sizathu uhulumende weMelika sethese eleSyria ezinye njalo izijeziso. IMelika yazise ngezijeziso lezi mhlaka 12 ulinyanga, njalo ziqondane leziphatha amandla zikahulumende weSyria ezilishumi lasishiyagalolunye ezibikwa zilesandla ekusetshenzisweni kwezikhali lezi ezilechefu. Phansi kwezijeziso lezi iziphatha amandla lezi zibanjelwe imali yazo ezisemabhanga afinyelelwa nguhulumende weMelika kanye lempahla yazo.
Lawa bekungamazwi kahulumende weMelika. Umphathintambo wendaba zasekhaya kwele South Africa uMnumzana Malusi Gigaba uthi kulabantu ababhala amanga ebulenjini be-intanethi besethusela abavela kwamanye amazwe ngokuthi kuza kuba lodlame oluqondiswe kwabokuza. UGigaba uthi abazabanjwa besenza lokho bazabotshwa bejeziswe kalukhuni. Amazwi akhe alandela imbiko ethi kubulewe abavela kwamanye amazwe yizizalwane zakwele South Africa. UGigaba uthi injongo yokwethusela abantu ikwenzela ukuthi babuyele ekhaya bayevota. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa. UMnumzana Nqabutho Nicholas Mabena ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Into ekhona yikuthi selokho uminister wakhulumayo ukuthi usazidla ingqondo ngodaba lwezalwane zaZimbabwe ezithwele ama-permit license ngama-special permit. Kawukho okunye osekuphumile okutsha. Kodwa udaba lwe-90 days, vele isizalwane saseZimbabwe esingena kwele South Africa siyathiwa i-90 days. Yindaba eyavele yaqala kubo-2010. But i-90 days le umuntu lelungelo le-90 days umnyaka wonke. Okusuka abantu mhlawumbe abangakuzwisisi khona ukuthi nxa ungena eborder bakunika mhlawumbe i-7 days kumbe bakunika i-2 weeks. Kusiya ngokuthi ulandani eSouth Africa. Ngoba bengakunika i-90 days yakho, i-90 days leyana ingaphela, kawusatholi futhi awusatholi ezinye insuku. Ngikubeke kanti ukuthi kube lula sithi ungangena njengoba kunguJanuwari khathesi, kuphi 90 days ziphele end of March. Kutsho ukuthi ngo-April now udlale wayiqeda i-90 days leyana awungeke usabuye.
Ama izizalane zeSouth Africa zizatshengisela zisithi zona kazifuna bokuza kuhamba njani la
kusho ukuthi kulembiko emnengi yangkhona engasiqiniso esibona iborder kuma ebulendini sikakhulu kubo WhatsApp la ku Facebook lapho kuthiwa khona abantu bazatshengisela lokho kasika kuthola kusiba leqiniso sithola nje ama messages angaqondanga kodwa ke esikeza ukuthola ngani kuyabambeka yikuthi kuzabe kule march ehlanganiswa ngabahlala elokitshini okuthiwa yiMamelodi ePretoria abathi bona imisebenzi ithathwa ngabantu abavela ngaphandle bafuna ukuba le march yamhlaka 24 besithi bona abantu ababika kakhulu eZimbabwe nakwamanye amazwe bengaphiwa ama-asylum documents ngoba bathi bona kakulazinzi kulawo mazwe yikho okubambekayo esikwazini.
Umnumzana Nqabuto Nicholas Mabena isizalwane seZimbabwe esihlalako leSouth Africa njalo ungumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ingcwethi zamakolishi amayunivesithi ezidabuka kwele United Kingdom zikhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe zisiyahlangana lezizalwane zakulelo lizwe ezifuna ukuyafunda kwele Bhilithani. Mhlaka 4 ngenyanga ezayo kuzaba lo mkhosi wokuhlanganisa abamele inhlanganiso zezifundi ezifana leWorld Students Advisors, UK Consortium for Africa lengcwethi kwezemfundo emakolishini ambalwa agoqela iCardiff Metropolitan University lezizalwane zeZimbabwe ezilesifiso sokuyafunda kwele Bhilithane ozakwenzelwa edolobheni lakoBulawayo. UMike Wobe weStudio 7 wenelise ukuxoxa lonkosikazi Annette Ncube osebenzela inhlanganiso ye-UK Consortium for Africa wachasisa kabanzi ngalo luhlelo.
Mhlaka 4 February sise Bulawayo kufikela ngo 2 emini kufika ngo 6 ntambama and kungena mahala. Sizabe sikhuluma ngendaba ye-university yethu ukuthi senza njani ukuthi abantwana bathole i-scholarship and kuhanjiswa njani ukuthi bebenze njani ukuze bekwanise uku-apply for ama-scholarship aid.
Yini indima yalo mcimbi owe-UK Higher Education Fair?
UK University Consortium for Africa kungama group of ama-universities abazinikela nje ukusupporta abantwana besolo ababefuna ukuyafunda kubo-UK.
Masibuyele siyoxoxisana ngalo mhlangano wenu owe-World Student Advisors. Awungitsheleke nkosikazi, isizalwane saseZimbabwe esifuna ukufunda kwele United Kingdom sizobe sibhekane lenkinga enjani ukuze athole lamaphepha.
Nxa ungesizalwane salapha eZimbabwe ufuna ukuyafunda e-UK, siyancedisa ukuthi uthole i-visa yakho nokuku-applyela ukuncedisa ukubhala incwadi zakho nokuku-advisor ngokuthi i-scholarship yakho nawe uhanjiswa njani.
Kodwa ozobe khokha le mali ngubani?
Obhadala imali kuyancediswana nje, it's for free ukuncedisa ukwenza amavisa akho nokulungisela i-scholarship advice yakho.
Lo mhlangano wenu uyasiza laba abangelayo imali kodwa basafuna ukuyofunda phesheya na?
Siyancedisa ngakhona kusabe sikwanisa ukukuncedisa ngakho.
Ungachasisa kabanzi.
Abangelayo imali yokubhadala kuya ngekuthi bona uyabe funa ukuya kuyiphi university, njalo siyakwanisa ukuthi ekwanisa unxa ele mali ingxenye yemali uyakwanisa ukubhadala ingxenye yabe layo.
Laba abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalo mcimbi njalo umhlangano wenu banganithinta kanjani?
Okay, abafuna ukuzwa ngesikolo zethu lezi bayasinta inokunombolo ethi 0772-765-332. Babekhuluma lo Michelle Mthatha.
Unkosikazi Annette Ncube usebenzela inhlanganiso ye-UK Consortium for Africa obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 ekoBulawayo. Quiz zemidlalo lamhlanje intshantshi yomdlalo kuNtshenza uKirsty Coventry uthi uyathokoza kakhulu ngenhlelo zokuthuthukisa lomdlalo eziqhutshwa elizweni. Kubika uJoseph Njanji.
UKirsty Coventry ube ngumhlonitshwa emkhosini wokuvula okusemthethweni ibhukutsho elitsha eliyakhiwe esikolo sePetra High School lesisedolobheni lakoBulawayo ensukwini ezisanda kwedlula. Ekhuluma labafundi kanye lezethekele ebezimenywe kulomkhosi, uCoventry uthe ukusebenzelana okube khona phakathi kwabazali lesikolo sePetra kumupha idlabuzane lokwala yelokhu ekwele Zimbabwe.
It just shows the community strength and when people come together for a common goal and for common good. And that good is only going to encourage our youth and our kids and make an impact.
Ngibona izehlakalo ezinjengalezi kwenza ngisuthiseke lami ngesinqumo esasithathayo lomkami sokuba siphenduke ekhaya ngoba kuyatshengisa ukuthi hayi kulabantu abazimiseleyo ukuthi umphakathi wethu uthuthuke.
Isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleni Swimming Board uNokuthula Cyprianos uthi ukuba khona kwebhukutsho lePetra kukhomba ingqubela phambili emdlalweni wokuntsheza.
Hayi thina nje swimming eMathebeleland siyathokoza i-development esenziwe iPetra ngoba siyazi ukuthi masila amaphula amaningi abantwana bethu abaningi bayayenelisa ukuthi babele access kumaphula ukuthi baswime ba-train.
Umqeqeshi weqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uHeath Streak ube ingxenye yabamenywe kulomkhosi wokuvula ibhukutsho lesikolo sePetra njalo indodana yakhe uHerry ngomunye wabantwana abancintisane loKirsty ekupheleni komkhosi wokulivula okusemthethweni.
Benzovukela umfana mebhukutsha ufunde ePetra Primary so namhla bekulilanga labo ukuthi bencintane loKirsty Coventry. I think into enkulu ukuthi athole ithube lokuthi abhukutshe loKirsty Coventry okathatha ama-gold medals kuma Olympic Games.
UKirsty Coventry nguye umdlali ophuma kuzwekazi lase-Africa ophethe imendulo eziningi yazithwele kwimidlalo ye-Olympics. Lo mdlali uthole imendulo eziyisikhombisa ngemva kokuphatheka kwimidlalo yembalwa eyama-Olympics. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
uzinja uzinja ziyamloma eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje esithi yena singamandebele kwaneleke mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungami linkomo lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.